Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 24/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kahwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reSADC rinoyambirwa pamusoro pekubata zvakanaka sarudzo mudunhu rayo kuti pasazove nekusagadzikana. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoshora hurumende pakushevedzera zororo mangwana chishanu vana vechikoro vachinyora bvunzo. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari kuyambira nyika dzemuSADC kuti dzivandudze mabatirwo esarudzo kana dzisingadi kuti dunhu iri riite dambudziko rekusagadzikana. Izvo zvinotevera sarudzo dzakaitwa kuBotswana neMozambique dzisiri kutambirwa nevamwe vanopikisa. Makurukota ehurumende muZimbabwe ndivo vari kutungamira SADC musarudzo idzi. Vange vari kuMozambique igurukota rezvekudzivirira kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, uye gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasiso moyo vari kutungamira kuBotswana. Mutungamiriri wenyika ava Emmerson Mnangagwa, vanova sadyaro webazi reSADC rinoona nezvematongero enyika kana kuti SADC Tracker on Politics and Defense, vari kukurudzira mapato ose ezvematongero enyika muMozambique kuti vasaita mhirishonga. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMabhenge.
Chekutanga ndechekuti sarudzo chiitiko chakakosha chose panyaya dzekutunidzira kana kuti kuita kuti utongi hwedzekerero hufambire mberi muAfrica nepasi rose. Saka sarudzo dzinofanira kuitwa zvakanaka, nekuti sarudzo ndo dzinozoita kuti vanenge vakunda vakakundawo zviri pamutemo vange vachigona kuzenge vachitungamirira zvisina zvinetswa. Maonero atiri kuita ari kuratidza kuti sarudzo chave chinhu chava kukwikwidzwa zvakanyanya kuchamhembe kweAfrica. Mukukwikwidzwa umu zvaakuita kuti vamwe vanorasa upe, vanorasikirwa neupenyu, asi paane kanyaya kekuita sekuti paane kakuita kane kakubira kahutsotsi kanenge kachiitwa munyika dzakasiyana siyana, zvekuti kunyanya-nyanya avo vanenge vari mumapato anopikisa vanozopedzisira vasingatendi zvinenge zvabuda musarudzo, nekuti dzimwe dzenguva vanenge vachiti vatsigiri vavo vaimbunyikidzwa, asi dzimwe dzenguva vachinoti vafambisi vesarudzo vanga vaine kahutsotsi kavanenge vachiita. Yave nyaya yaakutoita chijairire kuchamhembe kweAfrica, nekuti kuMozambique kwanga kuine sarudzo iro svondo ratiriro iro rinoiri, tirikuonawo kuti vemapato anopikisa vari kuramba zvabuda musarudzo idzi.
Idzo sarudzo dzekuMozambique dzakakosha zvakadii?
Sarudzo idzo dzakakosha chose dzekuMozambique, nekuti dzinofanira kunge dziri dzimwe dzekutanga dziri kuitwa mushure mekunge vaAlfonso Dhlakama vashayika. Saka dzakakosha kuti paonekwe kunzi Mozambique ichagona kuramba iri, ichagona kunge ichizenge here iri patinoti pakaringana, kana kuti ichazoita zinyeke-nyeke, nekuti munozikanwa nenyaya yekunge ndenge vanhu vachirwisana yatingati civil war iyai.
Ndeapi matambudziko anokonzerwa nesarudzo dzinenge dzaitwa zvisina kunaka?
Matambudziko aya akawanda vaZulu. Hatingadi kuti timboenda kure chose, ngatitotangira imo medu munyika muZimbabwe. Munoziva imini kuti sarudzo dzakapedzisira kuitwa muna 2018 dzakakwikwidzwa, kureva kuti hadzina kutambirwa nevesangano rinopikisa reMDC. Sarudzo dzakazoendeswa kumatare vakange vachikakavadzana. Asi munoona chinozoitika kana sarudzo dzikaitwa, dzikafungidzirwa kunzi hadzina kuitwa nemazvo kana zvina zvina kufamba zvakanaka, tikapfuura chinhano chekuti vanhu vanenge vachizana tsvimbo mugodzi chinoitika pane shoko rechirungu rinoseenzeswa rinonzi confidence. Confidence inogona kushayikwa muutungamiriri, confidence inogona kushayikwa mune zveupfumi, confidence inogona kushayika nyangwe mukugarisana. Zvino iroro shoko rikashayikwa rekuti confidence, zvinhu zvese zvinoita manyamamire nerongo. Ndosaka dzimwe dzenguva tichitoona zviri kuitika munyika medu kuti inyaya yekuti sarudzo dzinenge dzisiri kutenderanwa kuti dzaiitwa mune zvakanaka.
Vamunangagwa vari kukurudzira kuti muve nerunyararo muMozambiki umo pachiverengwa zvinenge zvabuda musarudzo. Pane vanonyatsovateererawo here vamabhenge imo muSADC mune zvakaitika muZimbabwe, kana kuti vanhu vaakungoti ndo zvinongoitwawo nevatungamiri vese vemuSADC vacho?
Aiwa, chokutanga kandechekuti vaZulu ivo vamunangagwa kana varivo sachigaro weSADC organ on politics, defense and security, vanototarisirwa kuti vaite zvavari kuita izvozvo. Vakasatozviita vanhu vangatokatya madzi, vanofanira kutioti vange vachitaura vachiburitsawo mashoko ekurudzira kuti dei maramba muine runyararo ndo kutobata chigaro kwavanenge vachiita ikoko. Zvekuzoti vanhu vanofunga sei zvinenge yaimwe nyaya, nekuti ivo vamunangagwa chaivo. Pane vakatowandawo imo muchamhembe kune Africa imomo, kunyanya nemuno muZimbabwe mavanenge vachitobuda muno, pane vakatowandawo vanofungidzira kuti sarudzo dzavo hadzina kubatwa mune zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rashora hurumende richiti haifaniri kuiti mangwana chishanu izuva rezororo ichiitira kurwa hondo yezvematongerwo enyika. Mutungamiriri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro vari pakati pekunyora bvunzo, naizvozvo hurumende yaifanira kupa vana ava mukana wekunyora bvunzo pasina zvinovakanganisa. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Hurumende yakazivisa nyika yese yeZimbabwe kuti musi wa25 October chishanu chinoteera chino ichange iri holiday yemunhu wose, ende munhu wese anosanganisira varayiridzi nevana vechikoro. Saka varayiridzi vanofanira kutorawo mukana wekuti vange vachizorora. Tikukatyamara tichinzwa ministry yeeducation ichiti vana vanga vaenderere mberi vachinyora bvunzo, vadzidzisi vaenderere mberi vachiinvigilata. Izvo zvinove zvinotyora kodzero dzavo idzino dzakaprovhidwa muLabour Act yedu. Tichitarisa pasection 14c panoziviswa kunzi mushandi woga woga ane kodzero yekunge achizinge achizorora musi wega woga unenge zuva rega rega rinenge ratarwa kunzi public holiday. Zuva iri ratarwa musi wechishanu rakaanaudzwa zviri pamutemo nehurumende yedu, yatove public holiday yemunhu wose.
Chichemo chenyu panyaya yezuva rezororo rataurwa iri ndechei?
Kana vatadza kuti vanhu vazorore, kana vanhu vatadza kuzorora, Labour Act inoenderera mberi ichitaura kuti vanhu ivo vanofanira kuti vachibhadharwa mari yekuenderana nekuvakombazeta inenge yakapetwa kaviri pamari yavo vanofanira kunge vachitambira iri normal. Tikatarisa varayiridzi zvavo vagara vari vanhu vanga vari pastrike vasiri kuzoendera kumabasa, asi tinoona kune vari kumbunyikidzwa vachienda kumabasa. Tiri kuti kune hurumende kana mambunyikidza vanhu kuenda kumabasa chivabhadharai zvinoenderana neLabour Act mari yavo yakapetwa kaviri kuti vakwanise kukombazetwawo kushanda kwavari kuita panguva yekuti nyika yese inge yakazorora. Hatinei nezvatarirwa horidhe yacho, chero vanhu vakati tauda kuita horidhe yekudya matamba, chero vakati tauda kuita horidhe yekutamba nhodo, asi kana yangonzi ya public holiday zviri pamutemo, sevashandi tete akutarisira kuti korodzero dzedu hadzingavhunwe, tinoda kuti tizorore. Saka kana paine wose achange achimanikidzwa kuti anga achishanda panguva iyi, anofanira kunge achikombazetwa zvichienderana nemitemo yedu yemunyika yeZimbabwe.
Ko iyo hurumende yanga yamboramba here kukubhadharai kana mukashanda pazuva rezororo?
Tatumira nume edu wa mnyarazi masiwa kunosangana nivashandwe urumende uma ofisi makuru wachita uranyaya iyo itaka mirira mazizisi wose wawecha zenge wa mpunye kizu wakute wa shande vambu wetu asema kakata nguwa wachiti la garai basa la wanfanonge wachita and then since holiday yanga isiri polite ilipa mtemo asimu shure mekura mbatichi intista kutiwa wanfano wakupadawa tashika pakupusha kusikila vata watata orani vata orani vamu wa public Public Service Commission kusika zazo bvumwa kuti madiraritsi vose ava vanenge vazowanikwa vachishanda vachazenge vachiwana muhoro wavanowana unoenderana nekushanda kwavo.
Varayiridzi venyu vari kukanganiswa sei nezuva iri uye vanenge vachishanda here? Tanga tichifunga kuti kuda pamwe muri pakuramwa mabasa.
Izvo hongu tirikungoitawo asi tinoziva kuti varayiridzi vedu vatomirira isu vanenge vasingashandi asi singoriwo basa redu rekuti toziva kuti pane vamwe vatopunyikidzwa vasiri mamembe edu vongozoshanda kuti vange vaine chavangawanewo pakushandiswa kwavo.
Pane zvamanga maronga here maererano nevana vechikoro vari kunyora kuti kana imi mukasaenda kubasa nemusi wechishanu uyu vana vechikoro ava vanozonyoreswa bvunzo dzavo rini?
Izvi sekutaura kwatakaita kare bvunzo dzevana ava dzagara dzatadza kubatwa zvakanaka kubva kare dzamupunyikidzwa nenyaya yekuti vamwe vana vari kudonyora vasina mainvigilators. Isu zvataitoshuwira nezvatakanguri tataura ndezvekuti education system yedu is not ready for my examinations. It's not even ready kuti vanhu varambo vachienda kuzvikoro zvichitarisa nematambudziko ese ariko. Muono wedu isu wanga uri wekuti zvinhu zvose zvitombomiswa kuitira kusvikirana tagadzisa zvinhu zvedu zvagadzikana. Maticha atambirawo mari yekuti vaite sevanhu. Hatingatrusti maticha ane nzara kuti ainvigilete vana vedu. Ndopatichingori tiri kuona kuti maexaminations edu atori kompromise zvakanyanyisa nekuenderana nekuti vanhu vari kuabata vanhu vari kutozvitamburirawo. Tichitarisa vana vacho vari kuuya kuzvikoro kunonyora dzamanishoni vaine nzara. Tichitarisa matambudziko ose ari kusangana nekuti maticha anofamba makiromita akawanda achinotora mapepa ekuti vana vanyore. Zvese izvi zviri kuita kuti maintegrity emaexaminations edu idone. So muono wedu wakadosiyana nemuonero uri kuita vamwe. Tiri kutoti dai tamira tasaspenda zvinhu izvi tatanga panyowani mushure mekunge taita nhaurirano nepundutso dzinoita kuti murayiridzi awanewo cheuviri chaangaise muhomwe. Hurumende yemisamo austerity measures towana mari dzinokwana dzinoiswa mueducation system kuti zvinhu zvedu zviendeke tisaite mahumbwe nematakanano atiri kuita izvozvo.
Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald rinoti bhodhi reNational Social Security Authority ramisa basa vakuru vekambani iyi vanoita makumi maviri nevana kuti kumboferefetwa sezvo kuchinzi pane zveuori zvavanofungirwa kuti vakaita. Muchronicle, kanzuru yeguta reBulawayo yapamudzira nguva yekumbovhara kwemvura kubva pamaawa makumi mana nemasere kusvika pamaawa makumi manomwe nemaviri mushure mekuona kudzika kuri kuita mvura mumadhamu anopa mvura kuguta iri. MuDaily News, mapurisa arambidza sangano reCommunity Water Alliance range richida kuratidzira nhasi muHarare pamusoro pekushayikwa kwemvura muguta. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Mangwanani pano paStudio 7 namukoma Joka namukoma Tanonoka Wando andizve. Aiwa, tinotenda kana kufundira paStudio 7 pemvana panze. Haina hangu ndodawo kutaura mambo seke panapa paredhisimiti. Ndoda hangu kutaura pamusoro pezvemasanctions. Nayo kuti masanctions. Hapana sanction iri kumbotaura. Madhara yadangowanda nezvigumi. Hapana kana sanction dziri kumbotaura. Izvinezvi kuti ndi sanction racho harina kana maturu anzi anti-sanction campaign. Yakwira ndega enda kuRussia. Atizana. kuiga nanga izati anti sanction campaign yakakosha anga acharegerere ndadi kutuma vamwe hanzwa nani ana mtu inyuve nanani vamwe ani ndezve business zvari kufambira ada kutitisa ndaro ada kutitisa vanhu ane chaona pazvinogumira chaora chinhu mambo senge pared smith
zanu pf nemutungamiriro waiva munangagwa vaakuita semapete apfapfaidzwa amwairwa mushonga kumhanyamhanya pese pese vachiita zvimwe zvinhu zvisina nehunhu nekuti ukaona iyo iri kunzi mache yemasanctions yacho iri kukokerwa vana vezvikoro vachinzi vaite kuzoita mamas display nevamwe vaimbi vari kunzi vauye kuzoridza hatizivi kuti ichiri machi here kana kuti yatoopati yekutoserebreta zvavo zvimwe zvinhu zvauda kutoserebreta izvi zvinoratidza kuti vanhu ava vapererwa nemazano havachazivi kuti voita sei chaizvo chaizvo
nenhoko nyaya yemasanctions emuzimbabwe yanga iri nyaya yemahuman rights tarisai nanhasi vanhu vezanup f ndo vanhu vakapfuma ndo vanhu vari kupachura ende ndo vanhu vari kukidnepa vanhu ndo vanhu vari kudii ndo vanhu vari kudiridzira sarudzo ndo vanhu vari kuhwina sarudzo nemafigures more than two. How does it mean kuti you have this figure, you have that figure, you have that figure and call it a legit outcome of elections? So is that respect of human rights? By the way, ZANU-PF itself, ya compensator here varungu vakabvisa mumapurasi nechisimba vachivatorera maproperties avo vamwe vachitorera makambani avo vamwe vachidzingwa mumamines avo. So why should SADC venture into such stupidity? I mean, SADC is stupid as far as I'm concerned, it's biased. We don't have leadership, we don't have representatives for the masses in the southern region. That's all I can say.
Mungwanana mangwanana chamira Studio 7. Mutsai tichikutendera nebasa renyu. Mhosi munoita Studio 7, basa guru munoita varo. Rukudza chaizvo. Vamwe ndipo vapindura vamujura. Vakomana, taura zvimwe zvinhu zvamunoziva varonemi. Vakuti taura yanga nzanatsa kurumidzanatsiro nagudhopana. Tizi pwera tizi na UCD izvo nekutaura zve 21,000 yamuri kufungidzira itine mari inoita 15 billion. 21 billion yamutaura itine mari inoita 15 billion yaangonyangarika ngoshayikwa varumeka nyika maitadzai egai kutaura zvinhu zvekungofungidzira mazinzwa kana matadza kutonga nyika chingosiyai tozvoga zvenu zvamunoti kwai hamuenda kunodemonstrata kuti mazangushini avabvisiwo nandione vati mazangushini anoita kuti zimbabwe iyo zvairi nhasi ZANU-PF yatadza kutonga nyika.
Makadiko ruzhinji rweZimbabwe, ngekuti muri kufarira kwese kwamuri ikoko, ndo zvinhu zvakaoma. Haiwa, tirikuzviona kuti mamukaseko vakawande nevese vanobata basa rekustudio 7. Ndini Teachman, Teach Mike Nyakuchizi. Ndakutaura zvangu pamusoro pevanhu vanonzi vamujuru avo, ndamunyarira ndinzi mujuru. And we are preparing to demonstrate on Friday. Woimi ndimunobvumisa kudemonstrata kuamerica kweisusu muzimbabwe hatibvumidzwe nhasi kukoti chaku supreme court kwa kune mamdcs advocate ana maloya edana vana mupofu mapurisa mamuchitorowa loitering ipapo pasupreme court kuda kuzama kuvharidzira mamdcs supporters vakumanaka hamana musadaro musadaro munotinyadzisa panhini inini ndinonzi demonstratai but hamusikuona kuomerwa kwakaitwa vanhu vezimbabwe tashupika mazimbabwe tashupika hanyarai tinyarai wesu.
Aya mashoko yavateereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7. Titumirei mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvatichange tichiita mazuva ose svondo rino, nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika kusanganisira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nedzimwe nyika dzekunze vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti zvirango izvi zvakakonzera matambudziko api kunyika uye pane umbowo hwacho here. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatore venhau mwedzi wapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati zvirango izvi zvapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika mabhiriyoni makumi mana nemaviri.
The minister stated that Zimbabwe had lost at least $42 billion on account of the sanctions. Despite the sanctions being labeled as targeted,
zvirango zvinonzi zvakanangana nevashoma munyika, asi chokwadi ndechekuti zvakanganisa zvakanyanya vanhuwo zvavo, kunyanya madzimai nevana vadiki.
Asi vachitaurawo neStudio 7, mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaramba mashoko ekuti zvirango zvakanganisa Zimbabwe. Mashoko aya atsinirwawo nevaive mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vanoti Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti. VaThomas vanoti Zimbabwe yainge yatomira kupiwa zvikwereti neIMF muna1999 nekusabhadhara zvikwereti, uye zvirango zvakatozouya muna2001 kune vamwe vakuru muhurumende. VaThomas vati Zimbabwe inofanira kuzvipira kuti igadzirise upfumi hwayo. Zidera inopa America simba rekumisa kuti Zimbabwe ipiwe mari neIMF, World Bank, African Development Bank, asi VaThomas vanoti America haina kana kumbobvira yashandisa simba iri nekuti Zimbabwe haibhadhara zvikwereti zvayo, nekudaro inobatwa seyakageza negoka munyama. Asi vamwe vakuru muhurumende vanoti kubhadhariswa mari inosvika mamiriyoni 10 masere kwakaitwa Banga reStandard Chartered nekutyora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende muZimbabwe neAmerica neBritain mucherechedzo wokuti vakatemera zvirango vari kuvhiringidza upfumi hwenyika. Izvi zvakaitika kubva muna 2009 kusvika 2013. Mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo O'Connor vanotiwo EU ine vanhu vatanhatu chete vari pazvirango nemakambani mashoma, uye kuondomoka kweZimbabwe hakunei nezvirango zveEuropean Union. Vanotiwo EU iri kutenga zvirimwa zvakawanda kubva kuZimbabwe. Nengo yeZanu PF vari muzvinabhizimisi vaGilbert Mponda vanoti zvirango mutoro mukuru kunyika. Asi mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti ZANU PF iri kuda kuhwanda nemunwe.
Ini ndakaita finance minister, zvamunoti zvirango zvacho zviripo, economic stabilizer, vanhu vakaenda kumabasa, vanhu vakadya vachiguta. So ngatiregerewe kunyureva nhema neagenda yedeflection, neagenda yedeception, neagenda yekunyepera vanhu. Hazvisenze zvemasanctions inhema dzakaimbwa naXQ.
Mumwe wevakatemerwa zvirango izvi vaBright Matonga, avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vanoti zvirango izvi zvakavabaya panyama nhete. VaMatonga vanoti vari kutadza kuita zvinhu zvakawanda kubudikidza nekutemerwa kwavakaitwa zvirango uku muna 2005 nesangano reEuropean Union. Sezvinotaurwa nevakawanda vari mubato reZANU PF, VaMatonga vanoti zvirango izvi zvakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi, zvikuru sei munyaya dzekuti nyika iwane mari yekunze inodiwa kushandiswa mumapandiko akawanda ezveupfumi. VaMatonga vanoti kuwira pasi kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika pamwe nekushayikwa kwemari yekunze munyika, mucherechedzo wokuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF zvakonzera kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kunyange hazvo nyika dzekumavirira dzichiti zvirango izvi zvine vanhu vazvakanangana navo, VaMatonga vanoti zvirango izvi zvakanangana nezvizvarwa zvese zveZimbabwe. Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vanoti Zimbabwe iri kutadza kusimudzira upfumi nekuda kwekutadza kwayo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika, kwete kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Nyika yeZimbabwe inoafetwa katatu pakatogadzirwa Zimbabwe risoka kuchinzi Zidera kuti pasitawane kana kuti unokwereta mari kune dzimwe nyika dzema US dollars. Umwe anonzi AGOA, weAGOA uyo auya ndiwe nyika yeAmerica nezveagriculture, kuti nyika yeAmerica inokwanisa kutengesawo zvirimwa zvayo kune nyika dzemuAfrica, isi tutengesawo ikoko. Zimbabwe irimo yakasaina mutemo waAGOA asi haibvumirwe kunge ichipinda ipapo. Kozo unonzi OFAC ndiwe Office of Foreign Assets yekuAmerica, yekuti hakuna kambani yekuAmerica na mabhengi anokwanisa kupa munhu chikweriti kana kudyidzana nenyika ndipa mutemo usingabvumirwe zvezidhera.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vanoti utongi hweudzvanyiriri nekusafambisa sarudzo zvakanaka kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa ndiko kuri kukonzera kuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
Nyaya iripo yekutanga ndiyo kuti ma sanctions aripo andinozi nyatoziva ni ma sanctions arikuiswa kuvana vemuZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Yekuti sezvo vana muZimbabwe havagoni kuungana, havagoni kusangana, havagoni kutaurira zvavanofunga, vanongorohwa vachingoita zvinhu zvisina musoro. Izvo ndizvo zvinoita kuti pave nemasanctions.
Kuchema-chema kuri kuita ZANU-PF nenyaya dzezvirango kwakakonzera kuti vamunangagwa vasvitse nyaya iyi kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica muSADC, idzo dzakatotora danho rekutsigira Zimbabwe mukukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Kutaura kudai, pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro redzimhosva muTanzania rasimbisa mutemo wenyika iyi wegore ra2016 wekuti vanasikana vanoroorwa chete kana vaine makore gumi nemasere zvichikwidza. Vanorwira kodzero dzevanhukadzi vafadzwa zvikuru nemutongo uyu vachiti izvi zvichabatsira vanasikana avo vaigona kuroorwa vaine makore gumi nemana. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica, bazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu nezvinhu munyika reUS Immigration and Customs Enforcement kana kuti ICE ramisa kubhadharisa mari yefaindi vanhu vasina mapepa ekugara muAmerica vanopotera mumakereke. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vange vachishandisa mutemo uyu kuti vasunge nekudzosera kunyika dzavo vapoteri vasina mapepa. Mutemo uyu unosungira kuti munhu anenge anzi adzokere kwaakabva akarega abvisiswe faindi iri pakati pemazana matatu ezviuru zvemadhora nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Magweta akarwisa mutemo uyu achibatsira vanhukadzi vanomwe vakange vanzi vadzokere kwavakabva. Vazhinji vasina mapepa yekugara muAmerica vanotya kudzorerwa kwavakabva vanopotera nekugara mumakereke nekuti mapurisa havana mvumo yakakwana yokupinda nekuvatsvaga munzvimbo dzezvechitendero. Jaya guru ja preza sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reSADC rinoyambirwa pamusoro pekubata sarudzo mudunhu rayo zvakanaka kuti pasazvive nokusagadzikana. Sangano rinomirira varaidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoshora hurumende pakushedzera zvororo mangwana vana vechikoro vachinyora bvunzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.